Mapurisa anoti vanhu makumi mana nevaviri vakafa, vamwe makumi maviri nevana vakakuvara mutsaona yebhazi rekwa Brooklyn nezuro usiku kuWest Nicholson kugwanda mumugwagwa unoenda kuBagbridge. Kunyange hazvo mapurisa ari kuti pane vanhu makumi mana nevaviri vakashaya mutsaona iyi. Mukuru wekambani yeBrooklyn Express vanyovile ndovu vanoti vanhu vakafa vanosvika makumi matatu nemumwe. Vanotiwo bhazi iri raienda kuMessina kuSouth Africa. Tsaona iyi yakaitika nenguva dza11 manheru. Vandlovu vanoti vanofungidzira kuti pane munhu akapinda negaba rakanga riine gasi mubhazi. Vanoti mutyairi webhazi paakanzwa kunhuhwa kwegasi iri akabatidza mwenje, gasi iri richibva rangoputika. Asi vamwe vakararama mutsaona iyi vanoti havazivi kuti chii chakaitika kunze kwekuzongonzwa kuputika nekuzoona moto uchibvira mubhazi. Mumwe wevaive mubhazi iri ndiamai Nyaradzai Chivi vanobva kumberengwa, avo vanoti vakapona nepaburi retsono mushure nekukwanisa kubuda nepawindo. Vanoti vakatsva rutivi rwerudyi.
Ndakangoona moto uchibva mberi kuna dhiraivha uchiuya mukati mubhazi. Moto wakauya uchimhanya zvokuti haunomboita kana kuti 30 seconds usati waputira bhazi rose. Ndizvo zvinhu zvandakaonawo, vamwe vakadobuda napawindo, vamwe vakadosara, vanhu vakawanda vakadotira mubhazi. Kanzo kuti pakabhuka chinhu chakakonzera moto.
VaElasto Matipedza vanobva kuzvishavane vanoti vakanzwa munhuwi usina kujairika mubhazi. Vakakumbira kuti mutyairi amise bhazi vaone kuti chii chainhuhwa, asi havana kuzowana nguva yekuita izvi nekuti moto wakabatira bhazi risati ramira.
Ndobva tatanga kuva kunhuhwi rangoitika mubhazi, saka pamberi kwedu kwakatanga kune tiraki revako. Vanhu vakangoti ano pamwe itiraki senda tiri overtake, saka tiri overtake pana pamuva zvizviya zviri kungoramba zvichikontinua. Saka ava vantu vakatoti ano madai kuti muchipaka timboona kuti chii chadi chaitika. Saka the moment yavaitika mabreki vachitotiwo vari kutaka bhazi redu zvakanaka, ndo pakabva moto watongoti kawani. So kuti kundomira kwakandiita bhazi, bhazi rakatomira moto wazara mubhazi zvose.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti vanosiririswa zvikuru netsaona iyi uye mapurisa achaita zvese zvavanogona kuferefeta chakakonzera moto uyu.
Isu veZimbabwe Republic Police tinoshungurudzika zvikuru netsaona iyi yakaitika, yakashayika vanhu vanokwana 42, 26 vachibva vakuvara. Netsaona iyi yakaitika musi wa15 November kuma2300 hours along Blawai Bagbridge Road pa181 km neWest Nicholson Business Center. Hazita ivakashaikira mutsaona iyi hatisati tanawo, uyezve tinoda kuti hama dzavo dzese dzinge dzazivi. Asi tinoda kukumbirisa kuvanhu vese vanotyaira wedza mabhazi, mota kana chii kuti vasatakure maflammable materials kana kuti maexplosives kana fuel yedisel kana petrol kana vachityaira mumabhazi, zvine njodzi.
Mukuru wesangano reCross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti vanoshungurudzwa zvikuru netsaona iyi.
Tinorova muno chidzidzo ichocho, asi tinochema zvikuru nekambani yebhazi raita njodzi rovanoti pane zvaitika hazvo zvingave zviri zviri kunzi pane gasinda rakutika, asi iro pachezvaro bhazi rachona. Takatombotaura nevaridzi raro pamusoro pebhazi irori kuti bhazi iroro ranga rakaongorora zvakanyanya, zvekuti chero iye sinda iyoyo pamweya nekapise panhu panopisa mutangaroa kuti bhazi iroro rinogona kunge raarichopisa rese zvaro, ibhazi rakanyenama zvakanyanya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vatumira mashoko enyaradzo kune vakaparara mutsaona iyi. Sangano reRed Cross rinotiwo riri kuita zvose zvarinogona kubatsira vakakuvara mutsaona iyi. Svondo rakapera imwe tsaona yemabhazi akabonderana pedyo nekwaRusape yakauraya vanhu makumi mashanu. Nyaya yetsaona dziri kuuraya vanhu vakawanda yave kutemesa vanhu vazhinji musoro, sezvo vamwe vari kurasikirwa neupenyu, vamwe vachiremara kweupenyu hwose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.